vaka roho pavanga kusungwa nemadzi saka kuti zvakaipitisa izvi zvakatongoipitisa kutongorova munhu hazvina basa kuti wakuwadza musoro wake wadonha ropa here kachasi vakarohwa pane mavanga mapresi akawanda muviri wavo nekuita zvokumhanyiswa zvekuita zvekuti vainzi havanacha vaitomboziva yavanombotaurirwa chete yavanga vasingatauri vari zviya zvokuvharwa maziso waingogara wakadaro
vari kuziva kuti vanga vari kupi here kwavanga vakachengetedzerwa
havasi kutomboziva because pavakangobatwa pamba pavo ipapo mausiku ihwohwo vakamhanyiswa nekuti mota dzemasoja dzanga dzichiri kunomira pagedhi because haasingadi kuonekwa imba yavo iri nechemurodhi saka vaitorwa kuenda kune ne painenge yakahwandiswa mota yemasoja usiku ihwohwo saka waitomhanya kunge uri musoja zvinoitwa zvetoito izvi kumhanyiswa nemasoja iwona vosvika vanopinzwa mumota munyama wotovharwa maziso yingofamba saka uziva kuti yaifamba ichitenderera mutown here havatombozivi pavaigara pacho vaimbozivwa kuti pamwe pane vamwe vanotaura vasava vatombozivindepandepapi pane vamwe vanhu ndipanani vanhu vacho vanenge vakagara navo ivo vanenge vakaisawo zvinhu zvokuvhara mazi vachitibvunzurudza zvakawanda vachitizva nezvavanenge vachibvunza zvinhu zvakadaro
saka pari zvino vari kupi
pari zvino vari kuchipatara cheatwasi vari musungwa takakumbira kuti vaendeswe kuchipatara nekuti vanga vachitorwara saka pane mukana uya kuti kana musungwa achirwara unoti aende kumapurisa vanova vanomuchengeta ari muchipatara saka tingati vari muchipatara cheparenyatwa ndoma vakasungwa varimo sedhe yekuenda kupolice station police station yavo iroadsville
munotarisira kuti vanoenda kumatare riini
vari kuenda kumatare mangwana akazotenderana nemapurisa nevakuru vekumaloya ehurumende
imhosva dzipi dzavari kupomerwa apa
mhosva dzavari kupomerwa imhosva dzekare kare tingati dzedze dzinopfuura makore gumi imwe yacho yatingati ndo iri padhuze iye inotaura kuti hanzi vapanguva yagono muna 2005 vanonzi vanhu vaipuwa madoni ekuti vatenge zvinhu here zvekurimisa kana kurima saka iye vari kunzi ayo havana kutenga zvekurima hanzi vakatenga mota asi iye vari kuti ndakatorima ndikatoitisa sere gore iro ndoyekuti mhosva yekutanga imwe yechipiri ndeyekuti vaikanganisa kushanda vari minista welocal government.